Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 27, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weKenya waWilliam Ruto vanovhura zviri pamutemo International Trade Fair vachipembedza mari itsva yeZig. Sarudzo dzekutsvaga vachatora zvigaro zveparamende kuHarare East nekuMount Pleasant dzinoitwa nhasi. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vavhura zviri pamutemo musika wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF. Vachipembedza mari itsva yeZig vachiti Zimbabwe ine mukana mukuru wekubudirira. Varuto vati zvakakosha kusimudzira maitirwo emabasa nenzira dzechizvino zvino kana kuti innovation muchirungu, sezvo izvi zviri izvo zvave kusimudzira upfumi hwenyika dzepasi rose. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Achitaura semunyarikani mukuru pakuvhura zviri pamutemo kwavaita musika wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair yegore rino kuBulawayo nhasi, vaRuto avo vange vachiperekedzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati zvisinei nezvimhingamupinyi zvakawanda izvo vasina kudoma, vanhu vemunyika vanoratidza kusaora mwoyo. Vati Zimbabwe ine mukana wakanaka wekubudirira nekuti ine vanhu vechidiki vakawanda vakadzidza pamwewo nezviwanikwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisirwa zvicherwa, izvo vati zvinhu zvinofanirwa kukosheswa nevose vanoda kusima mari muZimbabwe.
It is populated by well-educated, highly skilled young people.
Zimbabwe ine vechidiki vakadzidza zvikuru uye vane ruzivo rwekuita mabasa akasiyana-siyana. Vaine chido nekuzvipira kuita mabasa aya. Zvino zvinhu zvinofanirwa kugutsa vose vangade kutarisa kuZimbabwe senzvimbo yekusima mari yebhizimisi.
Varuto vati gungano reZITF rakakosha sezvo richibatsira kuratidza mikana yemabhizimisi ari munyika. Vakati zvichienderana nedingindira regungano iri regore rino, innovation the catalyst for industrialization and trade, kushanda nenzira dzechizvino zvino kwakakosha uye kunobatsira kuvandudza kudyidzana muzvikamu zvakasiyana-siyana pamwe nekutengeserana zviri nyore kwenyika dzemuAfrica. Vati zvirongwa zvehurumende zvinosanganisira kutsigira zvekurima uye danho rekuve nemari itsva zvichabatsira kuti nyika ibudirire. Vakati zvakakodzera kuti mari itsva yeZig itsigirwe neupfumi hwezvicherwa nekuti Zimbabwe inahwo hwakawanda.
There is no doubt that these reserves present
zviri pachena kuti zvicherwa zvemuZimbabwe zvino huwandu hunopa upfumi hwakawanda kunyika, saka zvakakodzera kuti zvishandiswe mukutsigira mari itsva.
VaFelix Chari, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro paBindura University of Science and Technology, vachipa maonero avo pamashoko avaRuto, vachari vati chokwadi kuti maitirwo emabasa nenzira dzechizvino zvino akakosha, asi vati kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi munyika uko vati kunonyanya kukonzerwa nekusave nemitemo yakajeka yezveupfumi inogara ichichinjwa nguva nenguva kunokanganisa izvi.
Zimbabwe iri kusarira kumashure pane zvakawanda zvinosanganisira madisruptive technologies ari kuita kuti dzimwe nyika dzibudirire. Because ICT yedu and internet connectivity iri kumashure zvachose. Nzvimbo zhinji dzeZimbabwe dzinoneseka kukonekta internet nekuda kwekusamira zvakanaka kweikonomi yedu. Industry is no longer about brick and mortar. It therefore means issues of technologies, issues of internet, is really very important for the success of this economy.
Jio Pomona Investment Company iyo inoshanda nekanzuro yeguta reHarare iyo inoshanda nekanzuro yeguta reHarare mukuchengetedza tsvina nemarara ndeimwe yemakambani emunyika ange aripo pagungano iri kekutanga. Vasimbarashe Mchena vanoshanda nekambani iyi vati kuve pagungano iri kwabatsira kuti vanhu vazive nezvekambani yavo.
Tinofara kuti takwanisa kuwana mukana wekuexhibita pano. Tikutonyanza kuona kuti vanhu vari kuratidza kunzwisisa kukuru ene mufaro mukuru webasa ratiri kuita. Ende vanyasa vari kubva kumativi mana enyika varingotaura dai masvikawo kwedu. Saka tiringoti nekufamba kwenguva tiri kuzosvika kumativi mana ese enyika tichipromota waste management sezvatiri kuita papomona damside kuHarare.
Varuto vaifanirwa kuvhura gungano rezetaitf zviri pamutemo nezuro asi vakazosvika munyika nezuro manheru nekuda kwekubatikana nezvimwe zvirongwa munyika mavo. Gungano rezetaitf rakatanga nemusi wechipiri uye rapera nhasi. Vamwe vange vari pachiitiko chanhasi ichi vanosanganisira mumwe wevatevedzeri vamunangagwa vakembo Mohadi, makurukota ehurumende, mukuru wemauto vavalerius Vanda, mameya emunyika, vamiriri vedzimwe nyika, vemabhizimisi pamwe neveruzhinji avo vabuda neuwandu hwavo. Mapazi ehurumende nemakambani ari pasi pehurumende ndevamwe vapiwa mibayiro yekukunda muzviratidzwa zvavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Msengi.
Sarudzo dzekutsvaga vanotsiva zvigaro zveparamende zvakasiyiwa nevaive nhengo dzebato rinopikisa reCitizens for Coalition for Change kana kuti CCC muzvare Fadzai Mahere vekuMount Pleasant navaRust Makam vaimirira Harare East dzaitwa nhasi matunhu aya. Sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI razivisa padande mutande raro reX kuti nzvimbo dzekuvhotera dzavhurwa nenguva dzakatarwa uye mitemo yesarudzo yanga ichitevedzwa. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuvharwa na7 manheru anhasi. Vari kukwikwidzana vanoti vaKevin Mutumbanyoka veZanu PF namuzvare Cheza Ropavaso Cynthia vakazvimirira kuHarare East, kuchitiwo kuMount Pleasant kuna vaGeorge Mashava veZanu PF nevakazvimirira vaviri vanoti vaNason Mamuse navaBrian Tiki. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, toenda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa zviri kuitika tichitarisa nyaya yekushandiswa kwekodzero dzekubvisa kana kuchengeta pamuviri mukutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzichaitwa munambudzi wegore rino.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuisa nyaya yekodzero dzevanhukadzi dzekuchengeta pamuviri kana kupa visa pamongo pekutsvaga rutsigiro rwekuti vasarudzwe zvakare vachipomera vavari kukwikwidzana navo musarudzo vaDonald Trump, mhosva yokuvhura nzira yokudzikwa kwemitemo yematunhu yakaoma inorambidza kubviswa kwepamuviri. Mukutsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika iye zvino, vaTrump vari kuti danho riri pakati nepakati panyaya yokubviswa kwepamuviri pane zvinodiwa nevamwe mubato ravo reRepublican Party. VaJoe Biden vakatsvaga rutsigiro nenyaya yepamuviri muFlorida, uko mutemo wedunhu iri unorambidza kubviswa kwepamuviri padarika masvondo matanhatu uri kutanga kushanda svondo rinouya. Mutemo unorambidza kubviswa kwepamuviri muFlorida uchange uri mumwe wemitemo wenyika yose yakaomarara uye uri kukunda kwevatungamiri vebato reRepublican vane pfungwa yekuchengetedza tsika. Vanodaro mudzidzisi wezvematunhu pa University of Miami muzvinafundo Caroline Mala Corbin.
For those of people whose religion teaches that life begins at conception,
kune avo vane chitendero chinodzidzisa kuti upenyu hunotanga panosikwa munhu, nekudaro pamuviri pakangofanana nemunhu, danho iri rinove kukunda.
Kuno tove kupikisa mune zvematongerwe enyika nava Donald Trump, avo vanoti mutemo weFlorida wakanyanya kuoma asi vachida zvekare kuyeuchidza vavhoti vanopikisana nekubviswa kwepamuviri kuti vakapedza mutemo wenyika yose waidzivirira kubviswa kwepamuviri nekudoma vatongi vedare repamusorosoro reSupreme Court izvo zvakashandura uwandu hwevatongi mudare iri ndokushandura mutemo weRoe versus Wade. Kutsvaga rutsigiro kwava Biden kunoona izvi semukana wezvematongerwo enyika.
Mutemo uyu uri kuti nyaya yekuchengetedza utano hwepamuviri imhosva kunyangwe madzimai asati amboziva kuti ane pamuviri. Ndiri kuti zvinoshamisa.
VaTrump vanotodada nazvo uye vakatozviita zvakare muvhidhiyo padandemutande ravo mwedzi uno.
This 50-year battle over Roe v. Wade took it out of the federal hands and brought it into the hearts, minds, and vote.
Hondo yemakore makumi mashanu iyi pamusoro peRoe versus Wade takaibvisa mumaoko ehurumende takauya naye mupfungwa, mumwoyo nevhoti yevanhu mudunhu regarega. Yatove chimwe chinhu. Iye zvino zvave kumatunhu kuti achiita chinhu chaicho.
Chimhinga mupenyu chinouya kana matunhu akaita zvinhu zvisingabvumiranwe nazvo navaTrump, zvakaita seFlorida, zvakaita seArizona, uko dare repamusorosoro redunhu iri rakamira nemutemo wekuma1800 unorambidza kubviswa kwepamuviri kungada kuve kwendudzi dzese. Vavhoti muArizona neFlorida vachave nenyaya yekodzero yekubvisa pamuviri pamapepa avo ekuvhotesa munambudzi. Mumatanho akadaro, muKansas neOhio mumakore maviri apfuura angachiona vebato reRepublican Party vachirasikirwa netarisiro. Uye vaTrump vari kuyeuchidza vatsigiri nokusasimba kwenyaya yekubvisa pamuviri musarudzo.
Like Ronald Reagan, I am strongly in favor of exceptions for rape.
Sa Ronald Reagan, ndinotsigira zvakasimba kuiswa parutivi kwenyaya dzakaita sechibharo, kumitisana paukama neupenyu hwaamai. Unofanirwa kutevera zvinoda mwoyo wako panyaya iyi. Asi yeuka, unofanirwa zvakare kukunda musarudzo kuitira kuchengetedza tsika yedu.
Ndiwo mukana uri kushandiswa navaBiden iwo. VaJoe Biden mutungamiri weAmerica vanoti
Donald Trump ari kushushikana vavhoti vachamubata nemhosva yeutsinye nekusagadzikana zvaakakonzera. Hama dzangu, mashoko akaipira Trump ndeyekuti tichamubata nemhosva, nekudaro anofanirwa kuzvidairira. Tichamubata, anofanirwa kuti azvidairire.
Sekusunda kwairi kuita nyaya yekodzero dzepamuviri, hurumende yavaBiden svondo rino yakasimbisa kodzero yekuchengetedzwa kwezvinyorwa zvehutano kuvanhu vanofamba vachidarika miganhu yematunhu. Zvakanangana nekuchengetedza madzimai anogara mumatunhu anorambidzwa kubviswa kwepamuviri kana zvichiitwa imomo kana vakazoitira kumwewo. Mashoko awa abva kuna Scott Stens weVOA, maaverengerwa naTanono Kawande weStudio 7.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Fortunate Hove Cooper, vanova mutungamiri wesangano Reconcerned Family iro rinobatsira vanotambura. amai kupa vanoshanda zvakare nemamwe masangano ari kumusha kuZimbabwe vachibatsira nechikafu nezvimwewo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiitsananguriro kuti sangano renyu rinoita mabasa api?
Ini ndinotungamirira sangano rinonzi Concerned Family. Tinobatsira nezvekudya zuva nezuva kuvanhu vanogara mugwagwa. Vamwe vacho vakarasikirwa nepfungwa, vamwe vacho vakava vanhu vakango shato kugara nokubva vangozoguma vava mugwagwa. Uye tinovapa zvipfeko kuti vamwe vacho vanenge vasisina vakashama tozonamata navo. Ivava vanhu vanouya zuva nezuva kuzodya uye nokutora zvipfeko nokuti havana kwekuwacha mbatya. Naizvozvo vanofanirwa kunge vachirasa zvipfeko zvavanopfeka pazuva nezuva.
Munoona pane madzimai akawanda here ari kutarisana nematambudziko aya, uyezve munoshandira muri kupi?
Hongu, kuna madzimai akawanda ari mumigwagwa imomo ndozvinopepera tsitsi, asi vazhinji vacho vakaguma vava imomo nokuda kwezvinodhaka izvi uye zvinhu zvinoitika muupenyu. Vakawanda madzimai uye vanosangana nematambudziko mazhinji, saka naizvozvo sangano redu rinobatsira zvikuru. Vanouya vachitaura kudaro. Isusu tinoshanda tiri kunzvimbo inonzi Riverside kucalifornia muguta rinonzi Paris munharaunda yemid valley.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa iri sechizvarwa cheZimbabwe uyezve muri mudzimai ari muno muamerica?
Ini kuuya kwangu kuno kuamerica ndibva Zimbabwe kwanga kuri kudaidzwa namwari kuti ite basa rokuva missionary. Saka ndaisaziva kuti zvichaguma sei. Ndakambotanga ndiri muHollywood ndobva ndazonzi enda unoita basa rokubatsira vanhu vakadai, rinova basa randaita kwemakore anodarika gumi iko zvino.
Munoshanda here nemamwe masangano ari kumusha kuZimbabwe?
Tinosanganisira Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica neIndia nePakistan. Tinobatsira kuZimbabwe kuNorton kune sangano rinonzi Mukadzi Munhuwo, kuchitungwiza kune program yokupa zvekudya kuvanhu. Patinenge tawanira tinomira navo, uye tanga tichimbomira nevafundisi munguva yapfuura yeCovid vanga vangobatwa vasina kugadzirira nokuda kwedenda reCovid. Taivapowo zvekudya, asi takambomira izvo zvekushanda nevafundisi takutarisana nevana nemadzimai.
Ndakanzwa muchiti imi pane kumwe kwamaishanda nevana vechikoro mukazonzwa kuti pane zvakabuda zvakanaka kubva mumabasa amanga muri kuita panguva yeCovid. Mungatsanangurira kuti zvakafamba sei?
Hongu, kuguta reNorton kune chikoro chevana vanobva mumisha isingawane inoda rubatsiro. Vana ava vanonzi pavainyora bvunzo yegrade 7 vanga vasingaratidzi kubudirira, asi pavakatanga kuva nechokudya pavanouya kuchikoro mangwanani ega ega, mutungamiri wavo akazotiratidza kuti nokuda kwebasa ramakaita kuno vana vedu vakabudirira vakava vanhu vakakwanisa kuenda kusekondari vane magiredzi apamusoro nokuda kwekuti vanga vachidya zvekudya mangwanani pavanouya kuchikoro nokuda kwekubatsira kwatakaita.
Vanenge vachida kushanda nemi vanokuwana ipapi?
Isu tinogona kuwanikwa pawebsite inonzi theconcernedfamily.org kana kuti paFacebook tiripo seConcerned Family.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tichitarisa danho rakaziviswa nagavhuna veRBZ vaJohn Mushayavanhu rekuti vakaparura zvakare chirongwa chepiri chekudzidzisa veruzhinji pamusoro pemari itsva yeZig, vachiti chekutanga hachina kusvika kumatui mana ese enyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zveupfumi uye vachirwira kodzero dzevakaremara vamasimba kuchera.
Chokutanga ngatiziyi idanho rakanaka chaizvo ratorwa nagavhena, asi ndinoona kunge tava kushanda tizokera kumashure nekuti ndiro danho raifanira kunge rakatanga kutorwa rekuti vanhu vanzwisise nezvezigi rekuti vanhu vazive kuti mari dzacho dzinoshanda sei uye rekuti vanhu vase kutambira zigi. Painzwa gavhena vachitaura kuti vakakonsulta widely zvichireva kuti vakabvunzana navanhu vakawanda, asi tinotondishamisa kuti gavhena vari kucherechedza iko zvino kuti vanhu vakawanda vavakataura navo vanga vasina kusvika kumamisha, vanga vasina kusvika kunzvimbo dzakawanda. Tanga tichifunga kuti mari zvikuru sei itsva kana isati yaparurwa sei, ndozvinhu zvinofanira kutanga zvaitwa kuti kupa vanhu chenjedzo nemashandiro anoita mari yacho uye kuti zvinenge zvakamira sei mari isati yapinda muvanhu.
Pane imwe nzira here yamungakurudzira kudai yaitwa kuti vakaremara vange vachipinzwawo mudzidziso idzodzi?
Ndingati inini pamatano ari kutorwa nebhanga guru renyika reserve bank panofanira kunge pane nzwisiso yekuti kune vanhu vakaremara vanenge vachidawo dzidziso iyi, zvichireva kuti kana vakutambanudza dzidziso yavo ichienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana, ibandiko renyika revanhu vavasingafaniri kukanganwa. Saka zvimwe pada kuisa zvinhu neaudio, zvimwe pada kuisa zvinhu nebraille, zvimwe pada kuisa zvinhu nemapikicha kuti vanenge vasingakwanisi kusangana nenhau sematauriro atiri kuziita aya vange vachizokwanisawo kunzwisisa sezvo vari vamwewo vevashandisi vemari iyi.
Tiri kuona kuti danho iri riri kuuya kwasara mazuva ari pasi pesvondo kuti mari inge ichiparurwa iyo yezigi yemapepa neendarama iyi. Munoona here veruzhinji vachinge vazowana dzidziso iyoyi izere panosvika musi wa 30 April?
Mumaitiro emamwe maparurwo emari tichitarisa tichidzoka kumashure munyika yedu yeZimbabwe, inorangarira gore ra1998-99 ipapapa vakaparira $50. Zvakatora nguva yakada kufanana nemwedzi mitatu bhanga richitsanangura kuti kwaizova nemari itsva $50 kunge ne$100 dzaizovako nguva iyoyo. Saka kana pasara svondo zvinoreva kuti vanhu vakawanda vanenge vasati vakwanisa kuziva, uye vanhu vanenge vasingazivi vacho ndo vari kumaruwa nekune dzimwe nzvimbo dzisingasvike nepfenyuro nemasaisai, uye vanhu dzimwe nguva havana mari yekuti vange vachipindawo pamasaisai vachiona zviri kuitika. Saka svondo rimwe chete handioni senguva yakakwana kuti vanhu vose vange vachiziva.
Aiwa, ndinotenda zvikuru vakuchera.
Ndinotenda.
Vanga vari vanoongorora zveupfumi uye vachirwira kodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vari parunhare nestudio 7 muchirongwa chedu cheupenyu hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America yakadzosera zvirango zvemafuta negasi kuVenezuela mushure mekunge mutungamiri wenyika Nicolas Maduro achinja kubva mukuzvipira kwaakanga amboita kutevera hwaro hwesarudzo hwaipa mukana uri pachena kuvanhu vemuVenezuela kudzokera kuutongo hwejekerere. Muna Gumiguru 2023, pasi pechibvumirano cheBarbados, Maduro nevamiriri vemapato evana vemuVenezuela vanopikisa vakazvipira kushanda vakatarisa kusarudzo dzakasununguka uye dzakachena muchikamu chepiri cha2024. Maduro akavimbisa kugadzira nguva yesarudzo nekubvumidza vanopikisa kupinda musarudzo pasina zvipingidzo zvisina shumo. Kunyange hazvo zuva resarudzo rakatarwa chikunguru 28, zvizhinji zvezvakanyoreranwa muchibvumirano cheBarbados nanhasi hazvisati zvazadziswa. Hurumende yaMaduro yasunga nhengo dzebato rinopikisa rinorwira utongo hwegutsa ruzhinji nekurambidza vaida kupinda musarudzo kukwikwidza, kusanganisira ane mukurumbira aikwikwidzana naMaduro pachigaro chemutungamiri wenyika Maria Corina Machado. Pamusoro pezvo, Maduro asunga nekuchengeta achityora kodzero dzevanhuwo zvavo vakawanda vanoshoropodza hurumende yake, kusanganisira nhengo dzebato rinopikisa riri kurwira utongo hwejekerere, vemasangano akazvimirira, vaimbove nhengo dzemauto nevatori venhau. mumashoko avo ekuzivisa danho reAmerica nekudzosera zvirango nekubvumidza General License 44 kusashanda musi wa18 kubvumbi, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakati kunyange akazadzisa zvimwe zvezvitsidzo zvakaitwa pasi pehwaro wesarudzo muchibvumirano cheBarbados, tinoshushikana kuti Maduro nevamiriri vake vakadzivirira vebato rinopikisa rinorwira utongo hwejekerere kunyoresa mumiriri wavanoda musarudzo, kushungurudza nekutyisidzira vanopikisa nekuchengetedza zvisiri pamutemo vanoita zvematongerwo enyika nevemasangano akazvimirira vakawanda. Tinokurudzira zvakare Maduro kuti abvumidze vese vanoda kukwikwidza pamwe nemapato ese kuti vapinde musarudzo uye kuburitsa vese vakasungirwa zvematongerwo enyika pasina zviga kana kunonoka. Mutevedzeri mukuru wemutauriri vaVedant Patel vakaudza vatori venhau kuti kuzadziswa zvizere kwechibvumirano cheBarbados kunopa nzira yakanakisisa yekudzosa utongo hwejekerere uo unokodzera kuve muVenezuela. Vakati, tinofunga kuti zvinobatsira kusimudzira mamiriro eupfumi nemagariro akanaka uye kugadzirisa dambudziko rekubuda kwevanhu munyika. Vakatiwo, ticharamba tichitsigira zvido zvevanhu vemuVenezuela, zveVenezuela ine utongo hwejekerere yakagadzikana ine budiriro panguva imwe chete, tichiramba takazvipira zvizere kushanda nemapato ose anofarira sarudzo dzekukwikwidzana. VaPatel vakapika kuti America ichashanda pamwe nevemudunhu pamwe nevekunze mukutsigira chibvumirano cheBarbados, icho chavanoramba vachifunga kuti ndiyo svombonoro yekusvitsa Venezuela munzira yeutongo hwejekerere kugadzikana nebudiriro. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo, mukombe weEnglish Premier League wekuEngland wakadarika nemuZimbabwe murwendo rwavo rwekutenderera kuchamhembe kweAfrica usati watambidzwa chikwata chichabudirira kuutora mwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mukombe uyu wakasvika muZimbabwe uchiperekedzwa nemutambi ane mukurumbira Peter Ndlovu wemunyika muno, uyo akave mutambi wokutanga wechitema anobva muAfrica kutamba muEnglish Premier League apo akatengwa neCoventry muna 1991. Asi Ndlovu haana kutenderwa kubata kana kusimudza mukombe uyu sezvo vatambi vakambotora nezvikwata zvavo chete vari ivo vanotenderwa kuita izvi. Chakashamisa ndechekuti vanhu vashoma-shoma vanotevera mutambo uyu ndivo vakaungana muBelgravia Sports Club, kwete kuona mukombe uyu chete asi kutorwa mifananidzo yeupenyu vari pedyo nawo. Izvi zvashamisa nekuti nhabvu yeEnglish Premiership inoteverwa neyechaunga munyika, uyezve iri kupomerwa mhosva yekudzikisa pasi vatsigiri venhabvu mudzinandare kuona mitambo yemunyika vachisarudza kugara kudzimba vachiona mitambo yemhiri iyi. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaFarai Chisango vanoti vakafara zvikuru nekusvikawo pedyo nemukombe une mukurumbira uyu. Mumwe mutambi womuZimbabwe Bruce Grobela uyo akatambira Liverpool kubva muna 1981 kusvika muna 1994 akatora mukombe weEPL katanhatu nechikwata chake. Mwaka wapera Man City kana kuti Manchester City ndiyo yakatora mukombe uyu. Asi mwaka uno chikwata cheArsenal ndicho chiri kutungamira makundano aya nemapoints makumi manomwe nemanomwe, point imwe chete pamusoro peMan City. Asi Man City inokwanisa kuenda pamusoro petafura kana ikarova Nottingham Forest mangwana. Liverpool yakarova 2-0 neEverton pakati pesvondo muGoodison Park, zvekuti vamwe vanotsigira chikwata ichi vave kutoti zvapera zvapera. Asi mumwe mutsigiri weLiverpool yacho vaInnocent Toreva vanoti semaonero avo mukombe uri kuenda kuArsenal.
Arsenal ichatora mukombe, asi Manchester City inoona kuovertake.
Makundano EPL arikusvika kumagumo musi wa 19 chivabvu. Mitambo yeKasolaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi yapera seizvi. Yada 2 Chicken in 1, Simba Bora 1, Teo 1, ZPC Kariba 0, Bigita Mineral 0. Mangwana, Manika Diamonds vs FC Platinum, Dynamos vs Ngezi Platinum Stars, Highlanders vs Caps United, Wange vs Herentals, Greenfuel vs Teo 1, Blower Chips vs Chegutu Pirates. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kande Miri, nchitimurari zvakanaka vatere, ndokusiyai mwina Chris Gande.
Soku isika atis.